tanga tichifanira kuita rally yedu yekupedzisira tichipembera gore ra 2022 munoziva patakatanga taifamba nenyaya yekuti gore rino igore recitizen action for change saka takaita action maerana nemakampeins edu kumapielections kuparliament nekukanzuru tikaenda kumacommittees takatanga programu yedu yainzi mugwazo ndo yanga iri central programu yedu ya 2022 saka tanga tichida kuti tipete gore nekusangana neruzhinji rezimbabwe tichitaura kuti tichafamba sei asi mapurisa atidzivirira vachishandisa mopa kuti hatigoni kusangana saka tapiwa notification rally yedu haichaendi mberi nekuti mapurisa ataura kuti ivo havagoni kuti tigone kuti tienda mberi nemusangano wedu mubhozi munozviziva kuti muite rally munofanira kuwana inonzi police clearance ndouya atanzi nemapurisa hatigoni kuipiwa kuti tiende mberi nemusangano wedu.
Zvikonzero zvipi zvapiwa nemapurisa zvekukurambidzai?
Hatina kupiwa chikonzero nemapurisa. Zvinoratidza kuti paita directive from our political opponents vatinokupidzana navo vezano nekuti vari kuvhunduka kuti TCC yatekeshera nyika yese. Munoziva kuti patakapinda musarudzo rebyelection TCC yakabuda nedia majority yevoting share yebyelection ra2022. Zvinoratidza kuti movement ine kusimba kubva patakalonja muna January kusvika nhasi.
Matanho apa hamuchatora pamusoro pedanho ratorwa nemapurisa iroro rekukurambidzai?
Ndosaka maona taenda kuhigh court nekuti isu tinotevera mutemo seek redress. Asi kuenda mberi tinge taakupakura mastrategic interventions atichaita kuti tisangane nevanhu tipinde muvanhu tifambise shoko nekuti hatigoni kuramba tichikomplena nenyaya dzekusabvumisa kuti kampeni. Tine nzira dzatikuya nadzo kuti tifambise shoko, nzira dzatikuya nazvo tisangane nevanhu nekuti isu hatizomiri kusangana nevanhu taakugadzira. Next year igore recitizen victory saka tiri kuziziva kuti vachataa kutidzivirira vachishandisa nzira dzakasiyana siyana. Isu we continue pushing the envelope peace nekuti tinoziziva kuti at the end of the day isu semacitizen wagoing to emerge victorious.